Nyaya iri apa yakatongojeka haina kana issue iripo. Isusu kuno kuuniversity tinoti vana kana vapedza secondary vevawatora kasukuere na manduwanzira vapedza secondary vapinda muthird year. Vanofanira kumboita maweeks akati kuti mwedzi miviri vachinomboona kuti chii chinoitwa kumacourts epasi atinoti malower courts kwamagistrate. Vanofanira kuenda kumagistrate court vachiona zviri kuitwa ikoko vachitomboona mashandirwo azvinoita kumadivisions ekuti macriminal cases nyaya dzekutongwa idzo vanhu vanonzi vane mhosva nenyaya dzinonzi civil voita 2 months variko vasati vazodzoka kuchikoro. Saka hazvina zvinenge zvikunetsa, tinongotonyorera tasei takanyorera mainstitutions iwa mamagistrate court across tichisendera kuti mwana ari padhuze necourt ipi. Kana ari kucholocho ine magistrate court iye atori kumba ndokwaanonoatachwa ikoko. Ari muHarare munomu anoenda kuRoton Rogo kana kuna Fort. Kana ari kuNoton anongodarowo izvi ndozvinoita. Saka nyaya idzodzo hadzitombosviki kuvakuru vakuru vekumusoro uko. Inyaya inoitwa every year. University of Zimbabwe, vana vekuUniversity of Zimbabwe vanoenda kumaattachments gore negore and vanhu vakasiyana siyana. Saka hatitarisi kuti yasvikai kunoku tiri kuunivhesiti kunoku kumalectures, hatitarisi kuti mwana uyu ari kupinda padhoo uyo anonzi Kasukuerere kana kuti ndiJacob Mutenda kana kuti ndiChamisa, vese vamuri kuona vakaita lowa anotobatwa selike any other mwana wechikoro.
Asi hapazouye here matambudziko ipapa muzvinafundo madhuku imi segweta kuri kuti mwana wacho wamuri kudzidzisa ane mhosva yaanenge achipomerwa kumatare ikoko?
Hapana kana nyaya, even mwana atori mujeri atori kusevha nyaya yake yekuti akatotongwa kuti ari kuita 10 years kana kuti ari kutongerwa rufu. Kana iye ari kujere ikoko akada kuita mastudies elaw tinotomupa zvekunyora tichitomudzidzisa tichitomumaka sezvaya zvaiitika kune painga yenguva yehondo ana President Mugabe nevamwe vaitofunda vari mujere. Mauniversities avaivaitisa ana University of London anaishi tozoziva kuti munhu wemusungwa uyu ari kungodzidzira chikoro.